Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishipete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 8 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazana nevaviri kana kuti 102, asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi.
Nepati yatakakwikwidzana nayo ikaruza, ikaenda kukoti ikaruza, asi inoramba isingadi kugamuchira kuti yakadziwa. Saka pati yakuunganidza shamwari dzayo dzinove dzatakarwisana nadzo panguva yekurwira rusununguko.
Hurumende yeZANU yopomera MDC Alliance mhosva yemanyepo akanangana nekusvibisa zita renyika.
Semadanda kuti arotomoke achitaura kuti vanhu vari kuzviita make up kupenga iyo election yaanotaura anoziva kuti vanhu vakarigwa mugore ra2018. Anoziva futi kuti chihurumende chiripo chakauya nemisingaperi military coup yakaitika muna November of 2017.
Asi MDC Alliance inoti ZANU-PF inozviziva kuti iri kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Studio 7 inoita hurukuro nemumwe murume akapfurwa kashanu nechizvarwa chekuChina mushure mekunge vanetsana pamusoro pemihoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazana nevaviri kana kuti 102, zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru zvina nemazana mana nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 4451. Asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. Vanhu makumi mashanu nevatanhatu kana kuti 56 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, uye vanhu vaviri vanonzi vakabva kuSouth Africa, makumi mashanu nevana kana kuti 54 vari vanhu vagara vari munyika. Vanhu vaongororwa chirwere ichi munyika yose vava zviuru zana nemakumi mana nezvinomwe nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 147,026. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vava chiuru nemadzana matatu ane makumi mana nevashanu kana kuti 1345. Pasi rose vanhu vafa neCOVID-19 vadarika mamiriyoni gumi nemapfumbamwe nezviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nezvina kana kuti vadarika 19,574,000, uye vafa vadarika zviuru mazana manomwe nemakumi maviri nezvina kana kuti 724,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vadarika mamiriyoni mashanu nezviuru makumi mapfumbamwe nezvinomwe kana kuti 5,097,000. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi matanhatu nezvina kana kuti 164,000.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
kutevedzerwa gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaVictor Matema Danda vanoti MDC Alliance ndiyo iri kukonzera kushorwa kuri kuitwa nyika zvichitevera kukundwa neZANU-PF kwayakaitwa musarudzo dzapfuura asi mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti vati zviri kutaurwa navamatema danda hazvina nemusoro wese sezvo vamatema danda vachiziva kuti bata ravo reZANU-PF ndiro riri kutyora kodzero dzevana veZimbabwe Godwin Mangunjira anoti panyaya inotevera
vamatema danda vaudza vatori venhaume Harare nhasi kuti zvese zviri kuitika zvave nenguva zvichirongwa uye zvakatanga mushure mekunge MDC Alliance yakundikana musarudzo dza2018 vati MDC yave kushanda neshamwari dzayo dziri muno nekunze kwenyika ichisvibisa hurumende nebato reZANU-PF ichishandisa vanhu vakaita semutungamiri webato rinopikisa kuSouth Africa reEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema pamwe nevaimbove mutungamiri weBotswana vaIan Khama
chunhu chabva kure chichirongeka mukatarisa kubva kutanga kwegore rino papa nenyaya dzevanhu vari kuti tapambwa taita sei idzo dziri nhema vanhu vane strategy kana kuti urongwa hwekuti vasvike pavanoti muZimbabwe hamuchagarike muZimbabwe hamusi kufambika zvakanaka tine pati yatakakwikwidzana nayo takwikwidzana nayo ikaruza ikaenda kukoti ikaruza asi inoramba isingadi kugamuchira kuti yakadyiwa saka pati yakuunganidza shamwari dzayo dzinove dzatakarwisana nadzo panguva yekurwira rusununguko
vati zvakakosha kuti nyika dzemusadik nemuafrica dzizive kuti kunyange nhasi iri Zimbabwe mangwana iBotswana kana South Africa icharwiswa nenyika idzi vatiwo muZimbabwe hamuna mhirizhonga vachiti vanoshamiswa kuti vari kunze vakaita savamalema navakama vanoda kutaura nezveZimbabwe asi vasina zvavanoziva
vanhu veZimbabwe izvozvi vari kutoshamisika kuti kuri kunzi kwakarohwa vanhu kwakaitwa kupi because isi tinogara muZimbabwe hatina kuzviona zvinoonekwa naKama ari kuBotswana uko asina mukadzi ndiye akuona kuti vanhu vari kurohwa apa akamira nemusikana achitotadza zvake kunyenga achi ndiwo akuti kwanzi vanhu vekuZimbabwe vari kurohwa kupi nani iwo uri zvako mubako uko
vatiwo vaimbove nhengo dzeZANU-PF vakaita savaJonathan Moyo navasevia Kasukwere ndivo vari kutaura manyepo pamusoro peZimbabwe vachiti vakashungurudzwa asi ivo vari matsotsi anofanira kudzoka kumusha kuti azotongwa nemhosva dzaakapara asi mumwe vatevedzeri vemutungamiriri webato reMDC Alliance vatendai biti vaudza Studio 7 kuti vamatema danda pachavo vanoziva kuti hurumende nebato ravo zviri kutyora kodzero dzevanhu uyezve vari kutaura manyepo
matema danda kuti arotomoke achitaura kuti vanhu vari kuzviita makeup kupenga iyo election yaanotaura anoziva kuti vanhu vakarigwa mugore ra2018 anoziva futi kuti chihurumende chiripo chakauya nemusingaperi military coup yakaitika muna November of 2017 so kutaura kwevanhu vapererwa ende kuzoda kushora vanhu vanoda change kufuau zvese ndezvemari isu MDC tinoiwana mari kupi kana sendi hatina totenga manje isusu munhu akaita saJulius Malema munhu akaita saEFF tionge tine mari kana tine mari yekutenga timajana Julius Nyerere ana Julius Malema zvoreva totoine mari yekutenga munhu wese muZimbabwe tiri muofisi
vabiti vati zvisinei nezviri kutaurwa navamatema danda bato ravo rinofara kuti nyika dzemusadik dzave kusvinura maziso adzo panyaya yeZimbabwe vabiti vati vanogamuchira danho rakatorwa nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa rekudoma nhumwa mbiri dzichauya kuZimbabwe kuzogadzirisa zviri kunetsa vabiti vati rwendo runo havasi kuzobatwa kumeso sezvakaitika nguva yavatavo mbeki avo vakayananisa mapato ezvematongerwo enyika pakaumbwa hurumende yemubatanidzwa
so ndo zvatakatarisira kuti tione kuti prosesi yepakuvambwa iyi iri transparency ndeichabatsira vana veZimbabwe because vana veZimbabwe havasi kudai another government of national unity
kunyange hazvo hurumende yeZANU-PF ichiti hapana chakaipa chiri kuitika munyika vana veZimbabwe nyika dzepasi rese pamwe nemasangano akasiyana-siyana kusanganisira SADC neUnited Nations havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vanhu nehurumende yeZimbabwe munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakanyorawo vachikurudzira hurumende yavaEmerson Mnangagwa kuti ichengetedze kodzero dzevanhu vakakurudzirawo kuti mapato ese zvematongerwo enyika pamwe nemasangano akazvimirira atange nhaurirano murunyararo senzira yekupedza matambudziko ari muZimbabwe ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne
magweta ari kumirira mutori wenhau Hope Shortwave pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Mariko. Zimbabwe Lawyers for Human Rights anoti ari kudzokera kumatare nemusi wechitatu achinokumbira mukana wekuti vasungwa ava vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vanoti vari kudzokera kumatare sezvo pava nezvinhu zvachinja uye musi wokuratidzira wacho wakatopfuura.
Mukoma Hope chinoromanzetwa Dad Quarter to 15 wakatotanga dano iroro kurotezo nemusi wemuchishanu wakaudza mainstream ndona kuti wanga vachikumbira kuti Mukoma Hope wanga vachifuda kubva kujeri on bail ende mishurungu inonzi best and change circumstances kana kuti vari kuti zvinhu zvachinja zvasiyana kubva pavakambotanga kukumbirira kuti Mukoma Hope wakudota open jail. Izvizvo vari kuti zvachinja nekuti pari zvino chikumbiro chavo chekuti Mukoma Hope wapiwe bail chatsvatete vanjulai wakatouya ukatopfuura pavaichira kuti zvingangoitwa zvakatoitika uyezvo zvakaitika pasina bhonga mupopoto kana violence saka vari kuti Mukoma Hope wanga vachiwana rusununguko rwavo.
Saka magweta ari kutarisira kuti nyaya iyi ichange ichinzwikwa mudare rini.
Pavakapa chikumbiro chavo ichi magistrate Ngoni Nduna vakanzwa nyaya iyi kwenguva diki diki chaizvo naimutete wakatombochema-chema kuti madii kuti nyaya iyi inzwike zvakare nemusi wemugovera nekuti haasi matara anonzwa munyaya asi mesi Nduna atipeti nyaya ingainzwike nemusi wechitatu pachatanga kuvhura makot kana mabhizinesi muzimbabwe nekuti musi wemanhi wechipiri iriholiday muHarare. Saka Mukoma Hope tirikuita kuti nyaya yavo kana kuti maimutetwa kuchema-chema kwavari kuita kuti vabude pabheu kuchanzwika nemusi wechitatu. Mamwe magrounds awakaitaurawo maimutetwa mudare ndeyekuti kugara kuri kuita Mukoma Hope kujeri hakusikufadza kunowapa parisk yekubata chirwere checoronavirus nekuti magogorosi avanga vakapfeka kana kuti mapppe personal protective equipment avanga inawo kabva makambohora vasitaida kujeri pavakasvika kujeri vakanzi vechibvisai hatizvizivi muno kunyanyanyanya magogorosi vakanzi ngavabvisei ano magogorosi anochengetedza aya nekuti vakomana vakuma jeri majerigadi ari kutya kuti vangangotora mifananidzo nemagogorosi iwo hatizivi kuti zviri kubva kupi izvozvo. Saka tiri kutarisira kuti nyaya yesuti wabude pabheu ichaendeka mberi nemusi wechitatu kuHarare neJoskoti.
Muri kuronga kuti zviitirwe kuna Chin'ono izvi zvimwe chetewo here zvichange zvichiitirwa kuna vangari Vhume tichiona kuti vanhu ava vakasungirwa nyaya imwe chete?
Hongu itaana Mukoma Moses Ngomo wana vagweta rava Jacob Galifuno nezuro chaiyo pakapihwa nyaya yekunyima kwavo bheu kuhigh court taitaura tese vachiti ndodanho ravari kutora kumagari Vhume ndikara ndisi kukanganisa uchadzoka kuHarare nemusi wa trend ndokara ndisina kukanganiswa next remand dzifirawo. Mukoma Moses Ngomo wane Harare kunakufanira nzira iyoyo zvakare nekuti mujaji wajustice chitatu mukateerera mutongo wavo wawakapa nezvo kudare kuhigh court wakatombotaura mukupfuura in passing nyaya yekuti gweta ravangari Vhume raigona kunga rasimudza nyaya yemachange circumstances. Saka tiri kudavira kuti magweta edu esari kuisa musoro havasingoriwo wega maimutetwa naMukoma Ngomo asi ari magweta akati wandei eZimbabwe Lawyers for Human Rights ari kushoshekana nenyaya yekuti wawira ava kudai vaona sidhomo yavo saana muzvarazvo zviri nehama vari kumhanyapo neapo naMukoma Lake muchade hama vari kuisawo pfungwa dzavo kuti rusununguko rwuye kuwana wevo.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mwezi mitatu mishure mikuu nyevenutwa kuvharwa kwenyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 muGreece. Hurumende yenyika iyi yaisa chitsuva cheporos mulockdown zvakare zvichitevera kukwira zvakanyanya kwehuvandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi muchitsuva ichi, kusanganisirawo vanhu vari kushanyira nzvimbo iyi iyo ine vagari vanosvika zviuru zvitatu. America iri kutumira rubatsiro rwechimbi chimbi kuLebanon, ichitanga nechikafu, mvura uye mishonga, pasi pechirongwa chakatarwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Rubatsiro urwo runokosha mari inodarika mamiriyoni 10 nemanomwe emadhora ekuAmerica, huri kutumirwa zvichitevera kuputika kwebhambu muBeirut nemusi wechipiri. Izvi zvakaziviswa nezuro nechipangamazano chavaTrump munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika vaRobert C. O'Brien. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndimo kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutsvanganya uye ndiri muWashington, uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus icho chatekeshera pasi rose. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare dzaLaika Patsea vanogara ivo kuBulawayo, avo vanoti ivo baba vavo vakashaya kubva kuCOVID-19 uye ivo pari zvino vari kunzwa ivo kunge vanogona kunge vakabatira chirwere ichi. Tichange tiri kunzwa kuti zvii zvavakasangana nazvo uye zvekuti chiremba Dr. Simbiso Ranga vemuno muAmerica vanga vabatsira sei.
Ndozi zvinoita Patera ndokufuna ndiri kuBulawayo. Kunaku zvina zvina vanotombomira mushe cause of lately I think COVID yazotekechera nenyika and vakanga tisina mbogadzirira kuuya kweCOVID iyi. Takaudzwa kuti zvichauya zvakadai zvakadai asi masymptoms akauya akauya differently. Like inini I lost my father just because I did not know about COVID. Takavaendesa kwadokta akafunga kuti inyumonia. Vamwe vakatombofunga kuti ETV tikaita matest akawandawanda. Tikaitwa iwo marapid test aako ayo mazuva ano kuti inombotanga warotorwa ropa pachigunwe. Akabuda ari negative katatu. And in that case, ukaudzwa kuti zvine maresults ari negative, you tend to relax and it is.
Sei muri kuti vanhu vasavimbe nemarapid test akasiyana sei nemamwe matest akazoitwa baba venyu kuti muzive kuti vane COVID-19?
I would like to warn my fellow Zimbabweans or anyone who's there akateerera panguva inoyi kuti zvoni do not rely on those rapid results. Kuteswa pachigunwe ukabuda chinzi result yako iri negative, do not rely on those results. Those results will tell you you're negative yet you're positive. That is why we relax and we're having direct contact with my father, yet he had COVID. We know it was COVID. For about 2 weeks exactly. Akazoenda kwachiremba. Pachakaenda kwachiremba kuLancet House yakazoya ine laboratory yakavatora swab analysis yakanyorwa kuti agent. And then usiku uhwohwo ndipo pakabva pazoya maresults. Musi wawakazopuwa maresults awo makuteni acho. Vaudzwa kuti iya positive hauna kutozorarama. Vakazongorarama 1 day chete vatotisii.
Mungatitsananguriro kuti zvii zvamuri kunzwa pari zvino?
Kunzwa kupera simba, ndiri kuchaya, ndiri kutemwa nemusoro, handina test mukanwa, mausiku ndinoita manight sweats kutotota chaiko chaiko magumbezi zvekuti unotonzwa kuda kumashina achizara sweti, high temperature, kuda kumira, unonzwa kupera simba, kuperezeka, kuda kudonha pasi. Mama vangu vanoti kana vakagara vanotatanga kufemera pamusoro, tanga kuti vari kunzwa kunge vari kunyura. Zvakawanda zvavari kunzwa. Munin'ina wangu ari kuti ari kupera simba mumajoins achisana kumbodya. Mumba macho hamuna kana mufaro handi kumbokunyepera isisi mabhinasi.
Makakwanisa kuwanikwa muchiteswa here?
Hongu takatorwa musi wefrani. vaite. But mungo zino zizwe government nukui takatana segiru wana babasa takatumiru wana pamtemu kutuwa zikutora ropa. But zato ni 5 days zapana kana zate zauya kana marozao zapana kana atauya. Takatukukora la mono kusima nukukumuyo zukumbo taubo zango teke kera ni kukuru zizwe zizwe zukumbo ita.
Muzvare Patea vanoti ivo chiri kunyanyo varwadza ndechekuti vanhu vazhinji vari kuvasema mushure mekunge baba vavo vawanikwa vachishaya kubva kuchirwere cheCOVID-19. Izvo zvakakuchidzirwa naDr. Simbiso Ranga kuti vanhu havafanire kunge vachisema vamwe vanhu vanorarama nechirwere cheCOVID-19 nekuti chirwere ichi chinogona kubata munhu wese wese. Regai tinzwe kuna Dr. Simbiso Ranga kuti vanoti chii nezviri kutarisana na Muzvare Patea nemhuri yavo.
I feel for you and your mother. What I would suggest from what I'm hearing is you need care, medical care that you can get at home. So as this you don't want to phone a match in a bam and it's matara. The sooner that happens, the more my treatment.
Ai wanguwa edu ndiyo ya itashanje. Tinokutenda ikunge manga muinesu. Pano pa chirongwa chedu, chinotarisa, chinosangana nevanhu kazi mupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Kihlanganya uye, ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi. Iko zvinoto chienda kuna Jonga Kandemiri, muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro namukoma Ishmael Penyai vanove munyori anonyora mabhuku murimi rwendau pamwewo nebhuku ravakanyora pamusoro peCOVID-19 mururimi rwendau tatitinge tichizwa pamusoro Penyai iyoyo kubva kuna mukoma Ishmael Penyai. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu mukoma Ishmael.
Ndopenda uyo vaJonga Kandemiri ndiva Penyai kuno kuBulawayo Zimbabwe. Tinodakara kuti mweidakara namwe.
Aiwa kuno tiri vapenyu. Mukoma Ishmael, totanga nekunzwa pamusoro pebhuku ramakanyora pamusoro peCOVID-19 riri mururimi rwendau. Mungataura pamusoro pebasa ramakaita iroro.
Buku ndakabhara iri reCOVID-19 ngechindau ibhuku rendanyora riri renhetembo dzakashuzwa ngechindau teindo tsanangura zvinodiwa kuti tiite zuva ngezuva zvinoenderana nemitemo yeCOVID-19 ngatirenge kuti tinode kuti tisambe nyara dzedu nguva ngenguva hatidi kuonekwa teibate nemazicho tinodakara kuti tioneke teihamba takatarangana saka ndatsanangure zviro zvinondoreketwa zuva ngezuva asi ndazvititsanangura ngendimi yedu yechindau kuti anhu ese anozvisise chindau mazvi aya kana kuti information igume kune munhu wese uri Chipinge uri Chimanimani uri Mozambiki inowa ndiyo ndau dzakazara anhu anorekete chindau.
Chii chikuru chakakusundai kuti munyore bhuku iri mukoma Ishmael?
Chakandisunda kuti ndibhare bhuku iri ngerurimi rwechindau ngerwekuti tode kuti chindau chisafa. Tinode kuti chindau is one of our 16 languages in Zimbabwe. Nango kudaro makore akawanda eshe chainga chisiri paconstitution kuti mutauro. Asi nyamusi ndinodakara ngehurumende yeZimbabwe kuti yakachibudisa kuti chiite mutauro wakazvimirira. Nango kudaro tata nesimbi simbi yekuti mabhuku anyorwe ngechindau chindau chienderere mberi zuva ngezuva.
Mukoma Ishmael, zita rebhuku irori ramakanyora nerurimi rwechindau rinonzani uye riri kutambirwa sei neruzhinji?
Bhuku iri ndakanyora ngechindau rinozi COVID-19 chiriro checoronavirus ndiyo title rebhuku redu renhetembo dzechindau. Bhuku iri riri kudakarirwa maningi ngeanhu wanoregete chindao kuchimani mani nechipingi na amwe nienda kareza na wahama zangu tiru moza mzakati ee wauya ni muemu wakati wa unodaka zama ningi nago kudara andipe mashabu zaane kute ndie ndere mbele nijidini ndie inyore shiozo chindao izozo nenguwa ilipa juze panotia kuti buku riende pa online kutumunuweze unyazui mimi muri kunana Amerika ne Britain ne kunana Canada muri tenge buku ili muri dakara ilipa online.
Iri ndo buku renyure kutanga ere la makanyora ilo ri ere COVID-19 iri mkoma Ishmael.
Mashuma mkoma chonga dine mabuku akati kuti endaka nyora alipano nikati rekutanga rechindao ilozo nekwe zirikanyi mupata nizgoewe nete mozaka shuzu wange chindao zino pata pata zese zituno kumana na zomu nika zunga zirudo kutomba kwenyika ukaucha nezese zituno kumana na zomu tape zabonde ende kuno rino zitsurangoko tsurangoko ibuku retsumone madimigira zaka shuzu wange chindao ili buku ningati pare zvino riri kuongororwa nge Ministry of Education kuti ripinde muzvikora kuti rosenziswa kuti one of the said books inonga ichishandiswa muzvikora kuchimane mani mene kuchipinge nevamwe vese vanonga ichite zvechindau tobva apo ndoende rakazvirekete chindau rekete chindau ndakamboite column mukwaedza makore matatu adarika apo ndanga ndine column ndaiiterere tsika nemagariro echindau saka ndane nguwa ndinyore kukwaedze ndakazopatanidze nyaya dzangu dzeshe idzi kuti dziite bhuku ndikabva ndariti rekete chindau iyo kolamu yacho yaizwawo rekete chindau yaibude mukwaedza newspaper remuno muzimbabwe tinoreziya teshe.
Vateereri vangada kuziva pamusoro paivo mukoma Ishmael Penyai vandiri kutaura nava mungajekesa
mazina angu ekubarwa echindira nonozi mukoma Ishmael chemusina Korea inyore Penyai ndio mazina endinodakarira kazhinji ari pakati wendaite chindau mukoma Ishmael chemusina Korea inyore Penyai ane makore 55 ekuberekwa makumi mashanu nemashanu.
Tatenda zvikuru mukoma Ishmael nekuwana nguva yekutaura nesu manga makateerera kumunyori mukoma Ishmael Penyai vanonyora nerurimi rwendau muchirongwa chedu upenyu hwedu chamunopiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndotimurare zvakanaka vateereri.
Sezongo ya diapera rigai kimbota risa misoro ya naudzedu za nasi. Uwandu wevanu wafane chivureche COVID-19 mwenyeka. Wakakwira nezuro kushika pazana ne waviri kana kuti 102. Asi uwandu uu unogona kukwira nasi maneru apo hurumende ichazivisa zvayawana nasi. Hurumende ZANPF yopemera MDC Alliance mosva yemanyepo akanangana nekusvibisa zita renyika. Asi MDC Alliance inoti ZANPF inozviziva kuti ndiyo iri kuchikora kodzero dzevana veZimbabwe. Studio 7 yaita hurukuro nemumwe murume akapfurwa kashanu nechizvarwa chekuChina mushure mekunge vanetsana pamusoro pemihoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rechoto ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
kwa kuhizika atisenda VOA Njebele.